mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 20 nyamavhuvhu August 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevanomwe 17 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Bato reMDC Alliance rinoti vamunangagwa ngavagadzirise zvinonetsa muZimbabwe vasaudza vatungamiri veZambia zvekuita. Sangano reBulawayo Progressive Residents Association rinokurudzira hurumende kuti imbomira kuvaka muzinda mukuru wameya vekuta iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine zana nemakumi mapfumbamwe nevasere 4,198, zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevanomwe 17 nezuro. Vanhu mazana mana nevana 404 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana maviri ane makumi matatu nezvitatu zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu nevashanu 2,233,565. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana matatu ane makumi masere nezvitanhatu zvine mazana manomwe ane makumi mashanu nevaviri 1,386,752. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana nemakumi maviri nechimwe zvine mazana mapfumbamwe nevaviri 121,902. Vapora munyika vachiita zviuru zana nezvina zvine makumi matatu nevana 104,034. Zvichakadaro, munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakazivisa padandemutande ravo reTwitter nezuro kuti nhomba dzeCOVID-19 dzinosvika zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 zvakasvika panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe kubva kuChina. Nhomba idzi ndedzemhando yeSinopharm. VaMangwana vanoti umwe zvemushonga wenhomba uri kutarisirwa mumazuva maviri anotevera. Kunyangwe Zimbabwe iri kutenga nhomba dzakawanda, chirongwa chekubaya vanhu nhomba chinonzi nenyanzvi chiri kunanaira. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike.
Tinogamuchira zvikuru kupinda kuri kuita dzimwe nhomba munyika. Zvinhu zvakanaka nekuda kwekuti veruzhinji pari zvino izvi vave nechido chekuda kubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Saka zvinenge zvakakosha kuti pasamboita imwe nguva yekuti vanhu vaya vanenge vachida kubayiwa votadza kubayiwa nekuda kwekuti nhomba inenge ichinzi yapera. Asi zvinenge zvakakoshawo zvikuru kuti dai hurumende yaita kuti dzimwewo nhomba dzakaita seCovaxin yekuIndia iya dzinge dzichiwinzwawo zvekare.
Sei izvozvo zvakakosha?
nekuda kwekuti tine vamwe vanhu vakabaiwa Covaxini asi nanhasi vachakangomirira kuti vazokwanisa kubaiwa nhomba yavo yepiri sezvo iyo Covaxini yekuIndia iya isiri kuwanika pari zvino izvi. Dambudziko ratinoda kuti rigadziriswe kunyanya-nyanya nemafambiro ari kuita kubayiwa vanhu nhomba inhau yevashandi vanobaya.
Sei paita dambudziko pavashandi apa?
Tiri kuona kuti nhamba yanamukoti vanobaya ishoma zvakanyanyisa. Saka tanga tichikurudzira kuti dai zvaiita paitwa kana iwo mashifts chaiwo uye vamwe vange vachitosevenza kana nemasaturday chaiwo kuitira kuti pasamboita dambudziko rekuti vamwe vanhu vanomira pamitsetse vodzimara varamwa nekuda kwekumira nguva yakarebesa vodzokera kumba vasina kubayiwa. Asi iwo vacho vana mukoti vanezenge vachishanda overtime kana vakanzi vazoshandawo zvekare maweekends tinenge tichitarisirwawo kuti vange vachikompensetwa vachipihwawo maallowance anoita kuti vafare vafarirewo basa uye vasarambe vachiremedzwa nebasa rakawanda pasina chekunyatsovatendawo nacho.
Muri kufarawo here neuwandu hwenzvimbo dziri kubayirwa vanhu nhomba kana kuti muri kutidedza awedzerwa?
Mapoints emavaccinations dai awedzerwa, tanga tichikurudzira kuti dai hurumende yashandisa angave machechi macommunity halls kuitira kuti pekubayira vanhu pange pachiwanda tichideredzawo zvekare nzendo dzinofambwa nevanhu vachida kuenda kunotsvaga zvekunobayiwa izvozvi.
Mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu munyaya dzezveutano recommunity working group on health vaitai Rusike vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vachiparura zviri pamutemo kuvhurwa kwekambani ichagadzira mweya wekubatsira varwere kufema pamwe negasi richashandiswa mudzimba nemumaindastri kwaMutare, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakaudza vatsigiri vavo kuti zvakaitika kuZambia, uko mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu vakakundwa musarudzo nemutungamiri webato rinopikisa vaHakainde Hichilema. VaMnangagwa vakati izvi hazvizofi zvakaitika muZimbabwe. VaMnangagwa vakaudzawo vatsigiri vavo kuti ndivo vakakurudzira vaLungu kuti vatambire zvakabuda musarudze uye kuti vabve pachigaro zvakanaka. Studio 7 haina humbowo hwekuti izvi ndizvo zvakaitika. Tabata sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda zvose dzokora kuti tinzwe kana vaine mhinduro kumashoko ose awa akataurwa navaMnangagwa.
Ashamisika chaizvo tichinzwa vaMnangagwa vachitaura mashoko anoratidza kuti vakakundwa musarudzo dza2023 dzaratarisana nadzo havasi kuzobva pachigaro. Vati ivo vanhu ngavamuke vabike doro vakaonekwa ivo vasiri president. Tinozviziva, takazviona zvichiitika shiri nemuririro wayo hairegedzi. Muna 2017 vakatora chinzvimbo neukopokopo vakaita inonzi ku. 2018 vakabira sarudzo zvakaonekwa nenyika dzose nevana vose veZimbabwe.
Saka vajokora muri kuti?
Tinoti poshi hahwe piri harwirwe, asi tatu anorwirwa.
Kana muchiti tatu anorwirwa, munorevei vadzokora?
Vakadyiwa muna 2023 vana vaMnangagwa vanoenda. Simba revanhu vachariona muna 2023. Simba revanhu takariona, takariratidzwa kuZambia, ticharoona zvakare medu muZimbabwe. Adyiwa ngaende.
Saka apa munotii kuna vaMnangagwa?
Dai pavari kutaura zvavari kutaura izvi, vanga vari kutotaura zveugaro hwevanhu, vachitaura kuti vachaita sei nenyaya yemabasa vakatadza kana kuita kuti pawanike vana vari kushanda iko zvino. Dai vari kutaura zvemagetsi atisiri kuwana muZimbabwe, kuti vanhu vaakushandisa marambi nemakenduru mutaundi munofanira kunge muine magetsi. Mutaundi maakucherwa zvibhorani munofanira kunge muine mvura. Vanhu vari kufamba pamigwagwa Zimbabwe yose ine makomba, zvikoro, zvipatara, zvose hapana chiri kushanda zvakanaka. Ndozvo vanofanira kunge vachitaura izvozvo.
Vamunangagwa vanoti ndivo vakaudza mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu kuti vabve vabvume kubva pachigaro murunyararo mushure mukukundwa musarudzo. Hauzi iho mutungamiri here uhu vadzokora?
Tashamisikawo pachitaurwa vamunangagwa vachitaura zvinotosekesa chero mbavha yakawanda vachitaura kuti ivo ndo vakaita kuti vaLungu vakonside kuZambia. Vari kureva here kuti mashoko avo ivo vamunangagwa ndo azoita simba rinopfuura revana veZambia vakaenda vakanovhota zvine mutsindo. Mashoko avo ndo aakupfuura here maInstitutions emuZambia anoremekedza kodzero yevanhu. Zeki yekuZambia yakaremekedza kodzero yevanhu. Makots ekuZambia akaremekedza kodzero yevanhu. Ivo vaLungu vacho tofanira kutovatenda vamunangagwa vauda kutora mbiri yavaLungu munhu aka anoziva kuti kana wadyiwa unobva pachigaro. Tinoti kwete, ngatipei mbiri kuvana veZambia vakavhota.
Avo vange vari sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. VaHakainde Hichilema vachatoreswa mhiko yekuva mutungamiri mutsva weZambia nemusi wechipiri. Rimwe sangano rinomirira vagari veBulawayo, reBulawayo Progressive Residents Association, rinoti richakamirira mhinduro kubva kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo pakurudziro yaro yekuti vamise kuvakwa kwemuzinda wameya weguta reBulawayo sezvo chirongwa ichi chichida mari yakawanda isiri muhomwe yekanzuru. Zvondorapera, sangano iri rakanyorera vaMoyo tsamba richikurudzira kuti vashandise masimba avo mukumisa urongwa hwekuvakwa kwemuzinda uyu une mutengo unoita mamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora emunyika, Zimbabwean dollars 25 million. Sangano reBulawayo Progressive Residents Association rinoti zvakare kanzuru iri kuda kutora danho iri panguva iyo vagari vasiri kuwaniswa zvose zvavanoda zvakaita semvura yakachena, kutakurwa kwemarara nekugadzirwa kwemapombi etsvina. Sangano iri rinoti kanzuru yaifanirwa kutsvaga nzira dzinochengetedza mari. Studio 7 aina kukwanisa kubata vaMoyo kana vakuru vekanzuru yeBulawayo kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi. Asi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori anoona nezvemvura muBulawayo Progressive Residents Association vaJoseph Mkomazana kuti tinzwe zviri kunyunyutwa nevagari.
Isusu veProgressive Residents Association tiri kunyunyuta taizvo because amungati mimi vanhu maZimbabweans kumalocal authorities ese Zimbabwe maprovinces ari 10 vanhu vachinetseka ozoona imwe province ichiti iri kuda kugadzira machine yemunhu mumwe chete, yet we've got sewer based, we've got water problems, got all those problems. Even vashandi vekanzuru yacho ivavo they're not even getting paid in time. Saka shuwa mozovaka sei imachine yacho yameya imuchizoti mune maproblems arimo musito fulawayo. That is not acceptable.
Asi pane chakaipa here vaMkomazana kana kanzuro yeBulawayo ichikwanisa hayo kuvaka imba iyoyo ichifambisa mamwe mabasa ose?
Hakusi kunzi hatisi kuda, asi dai zvinhu zvanga zviri normal, situation iri normal, dai tichiti isusu haiwa ngavagadzire, but neproblem irimo munyika nelocal authority yedu isina mari hatingabvumi kuti vanhu vagadzire. Ngavatange vagadzira, kune maroads, kune matowerlines hasi kusevenza. Zvinzvakawanda kuri maroads acho nemapotos everything. Saka tozovhuma sei kuti kutorwe mari ende vanhu theyare struggling kuti vabhadhare mari dzacho. Ko mari yacho vanenge vachiwanawo?
Mati mambogarawo here pasi nekanzuro yenyu muchinzwawo divi rayo panyaya iyoyi?
Hatisati tambogara pasi nelocal authority kuti timbotaudzana sevanhu vakamirira marezenza rama repairs kuti kozuri kufamba sei we are dealing with people vanhu vasingadi kuzvisa vanhu varikubhadhara marepairs vasingadi kuzvisa vagari vakubulawa kuti kana vachida kufunga kuti vaite zvakati havasi kuda kutaura nesizvo.
Ko hurumende kuburikidza nayo vaJulai mwoyo vamakanyorera tsamba vakabvumidza kuenderera mberi kwekuvakwa kwemuzinda wameya iwoyo matanho apa hamunozotora.
Kana hurumende ikafunga kuti ienderere mberi even kana zvisipasita zvatichaita zvatichatora matanho atichatora but isusu ticharamba tichingocomplain ticharamba tichingonyorera hurumende kuti isu tiri kunyunyuta haisi nzira yacho. Ndizvo zvinoita kuti vanhu marezi mukatarisa malocal authorities akawanda vanhu vachineteka kubhadhara marezi marezi acho asingabhadhari in time because vanenge vachitarisa izvozve kuti ko isu tiri kubhadhara marezi tichitarisira kuti kune maservice deliveries ari kuitika anofanira kuitika asi kuzouya zvimwe zvinhu zviri kubhenefita vanhu vashoma. Sa iwa sei isusu ticharamba tichingotarudzana navo ticharamba tichitaudzana nehurumende kuti zvinoitewo Bulawayo zviri izvo.
Avo vange vari munyori anoona nezvemvura muBulawayo Progressive Residents Association vaJoseph Mkomazana vari parunhare muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanau anhasi. Kuroniko rinoti guta rekwekwe rave nameya mutsva Kanzura weward 2 Muzvare Future Titora nemutevedzeri wavo Kanzura weward 3 vapikurai Musipa. Vaviri ava vakasarudzwa nezuro zvichitevera kudzingwa nebato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora kwameya nemutevedzeri wavo vakange varipo. Mukroniko makare mukuru wevatongi vematare Chief Justice Luke Malava vaudza matare edzimhosva ose kuti ambomira kutonga mhosva dzose kusvika musi wechipiri zvichitevera kupamidzirwa kwemutemo wekurwisana nechirwere checovid-19 kana kuti lockdown level 4. Newsday inoti chikwata chemagweta chinozvisheedza kuti anti-covid vaccines chiri kuendesa kumatare edzimhosva hurumende vemakereke nevashandirwi pamusoro pekumanikidza vashandi nevatendi kuti vabayiwe nhomba yecovid-19. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vadiko vashamari vestudio 7 apo ndinonzi mafira kureva Jeffi andiri pano paJoburg ndichitiri kwamuri vatereri vestudio 7 machinja ose hande tinorejista kuvhota titi zvakaita vanhu vepaZambia apo tibvise garwe iro ratambudza vana veZimbabwe zvino vari kuvhara nyika vachiti lockdown lockdown kubvira kuhya maelection uko zvatova zvematongerwo enyika. Kana vaida kuvhara nyika ndinoti kwavari vanhu vamunangagwa kana vaita lockdown vakati vanhu vasafamba ngavabatsire vanhu vavape mari sezvekuita dzimwe nyika vana South Africa takazviona asi kuZimbabwe hakupuhwi munhu mari vanoti vanhu vanorye kuvakagara mudzimba vasadaro vamunangagwa.
Masora sei pano paStudio 7. Nhau yeCovid kuZimbabwe. Kuri kushandwa neori. Vari kushanda kubaya paCovid apa. Vari kutengesa makadhi eCovid acho. Chapera neCovid kuZimbabwe. Makadhi acho ari kungotengeswa. Pese pese vanenge vachitoshanda muzvipatara vaya vanenge vachitengesa. Kana usingadi kubayiwa zvako, unofanira kutengesera kadhi, wotongotengeserwa kadhi wotoenda navo. Saka utsotsi uyu wakawandisa huri vanamunangavonga vaongorore huri uri kuitika muzvipatara.
Makadini pano paStudio 7. Tinokutendai zvikuru kwazvo nenyuzi dzamunotipa. Chokutanga ndoda kutenda kumuri yeZambia kuchiti makorokoto makorokoto amhlophe ndichiti kuvana veZimbabwe ngatidzidzei kubva pamuonde kana tikavhota ngatiregedzei kubva tamhanyira kudzimba ngatimirirei patavhotera ipapo kusvika marizautsi edu abuda please tapota nokuti kumhanyira kudzimba hakuna zvakunobatsira tinovapa zvemukana yekuti vasare vachitibiridzira mavhotsi edu saka ndinoti kumhuri yeZimbabwe ndinofunga tadzidza zvakawanda pachiitiko chaitika kuZambia
makadini makadini pastudio 7 munofara here mese ana mukomata anonoka wande nevamwe vese ini ndinetoana Luxon Maphosa ndinobva kuchipinge aiwa nyaya yangu iri pakutiwo ava vamunangagwa vahurumende inoda kubatsira vanhu vari kunze kwenyika vemuZimbabwe yavakona here isusu titori bhoko zvituri kuzvishandira kuna ana mbuya varimo muZimbabwe vari kutotambudzika ngaitange yabatsira avavo ndatenda hangu
mamukase pastudio 7 mukoma hwande navamwe vose vashandi vestudio 7 tinokutendai nenyuzi dzamunotipa mazuva ose rambai makadero mwari akuchengetei ini ndinonzi mukoma Pearson ndiri pano pajoza paloist richard tinoda kutenda nezvataiti gwavo pazambia pa tazvivona kuti zvinhu zviya zvinoitika saka tinoti kuzanu pf namunangagwa 2023 ameno hakuna chisingaperi hezvo zvapera kuna lungu wavo shamwari dzavo isu navachamisa ngatirambe takashinga bato rose remdisaline ngatirambe takashinga 2023 ndiri mukoma Pearson
Studio 7 makadii zvenyu studio 7 makadii zvenyu vateereri nevashamarari mese ari kutaura ndichigona kubva pagokwe ndiri kutaura nyaya yenzodza netsama dzangu kuno kugokwe pachiteketa pana mai vakatisiya nemusi wesaturday vakaurawa nekutsakatiswa nenzou saka tinokumbirawo hurumende nevachengetedzi vezvemapaki vaatibetserewo please nekuti nzou yakauraya munhu nanhasi haina kuurawa haina kudii vakangouya vakangozina dzikaenda kure zvekuti nanhasi tiri kutyira utano hwedu kuti nzou idzi kana dzikadzoka zvekare dzinogona kuya dzikapara dzikaparadza zvinhu zvakawanda dzikaparadza zvikafu zvedu dzikaparadza zvekare vamwe vanhu saka tinokumbirawo hurumende ipindire pakadaro kwatisa pakatsikirwa munhu pachitekete padhuze necheche yeroma inzvimbo iri mukati memusha zvakanyasa zvekuti nzou hadzingafaniri kunge dzichisvika mukati mevanhu zvakadaro vanhu havagoni kugarisa nenzou zvakanaka saka tinokumbirawo hurumende ipindire panyaya yenzou
Nani akanaka ndine mufaro mukuru for the Zambian people nokorokotedza hakahinde ichilima aiwa vatigonera ndomachinja acho paZambia dai mwari mumwe chete aita kuti zviite kuZambia agonawo kupinda muZimbabwe hakahinde ichilima wemuZimbabwe advocate Nelson Chamisa agonawo kuita zvizvi aiwa tiripo dai mwari agona kuti tinzwirawo tsitsi zvinokudzwa izvi tinotenda
makadii muZimbabwe hoza 2023 munhu wose chinja zvinhu ikono nyika dzose dzakatipoteredza vavari kuchinja zvinhu vachiona zvimwe zvitsva kwete chandigomera uripo iri kuitika iyayo munhu wose ngatichinje zvinhu 2023 sevamwe vanhu timbovona zvimwe zvitsva kuti chii chiri kuitika tisangovhagwa nokutaugwa nemuromo vanhu vachingoti tiri kugadzira nyika pasina 2023 tichinjewo
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Makore gumi apfuura mukati mekufara nenhemberero vanhu veSouth Sudan vakavhotera kuti vabude muSudan vave nyika imire yoga. Naizvozvo musi wa9 Chikunguru 2011 South Sudan yakave nyika pachayo. Asi kufara kwemazuva ekutanga aya kwakapera nekuti muna zvita 2013 pakave nekurwirana utungamiri pakati pemutungamiri wenyika iyi vaSalva Kiir nemutevedzeri wavo vaRiek Machar, izvo zvakakonzera kurwisana mukati menyika yose. Kurwisana uku kwakapedzwa nechibvumirano chekugarisana murugare chakanyoreranwa muna 2018. Asi sezvakabudiswa muongororo yakaitwa nesangano reUnited Nations Commission on Human Rights muSouth Sudan, muna kukadzi mirizhonga iri kuenderera mberi. Gwaro rakanyorwa nenyika nhatu dzeAmerica, United Kingdom neNorway rinoti mumakore gumi ekutanga muSouth Sudan makave nekutambura kukuru pamusoro pekusawirirana nzara, mafashamo nezvirwere. Naizvozvo nyika nhatu idzi dzinokurudzira kuti pawanikwe nzira yokubatsira vanotambura uye kumisa mhirizhonga pakati pevanhu veSouth Sudan pamwe chete nevanhu vanovaunzira rubatsiro. Mune rimwe gwaro, mukuru weUnited States Agency for International Development kana kuti USAID Amai Samantha Power vanoti vatungamiri veSouth Sudan vakatambisa shuviro dzakanaka kubva kune dzimwe nyika, upfumi hunobva mumafuta uye mikana mizhinji yokusimudzira upenyu hwemamiriyoni gumi nevaviri evanhu vavo. Nhasi vanhu vaviri kubva muvatatu vakatarisana nenzara. Pamusoro pezvo, padyo nemamiriyoni mana evanhu vakamanikidzwa kutiza misha yavo uye vamwe vanopfuura mamiriyoni maviri vari muhupoteri munyika dzakatenderedza, vamwe miriyoni nechidimbu vari muhupoteri mukati meSouth Sudan makare. Amai Power nenyika nhatu idzi vanoti hurumende yeSouth Sudan inofanirwa kushandira vanhu vayo uye vatungamiri vanofanirwa kuisa pamberi zvizvarwa zvenyika iyi. Pamusoro pezvo vanoti mirizhonga inofanirwa kumiswa kuti paitwe gadziriro yesarudzo dzejekerere murunyararo. Vanotizve mauto anofanirwa kubatanidzwa uye panofanirwa kuve negwara reutongi hwakanaka pamwe nenzira yokupindudza nyaya dzezveupfumi nekukurumidza. Amai Power vanoti apo South Sudan yave kutanga mamwe makore gumi kubva zvayave nyika yakazara, nyika dzeAmerica, United Kingdom neNorway dzinotambira zvinhu zvapindudzwa munyika iyi, asi dzinokurudzira vatungamiri veSouth Sudan kuti vashande nesimba uye nekukurumidza. Vanoti yave nguva yevatungamiri veSouth Sudan kuti vazadzikise zvavakavimbisa mugwaro rekuunza kugarisana pasina mhirizhonga uye kuti vatange kuvaka nyika yavo yavakarwira kwemakore mazhinji. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu gumi nevanomwe 17 vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Bato reMDC Alliance rinoti vamunangagwa ngavagadzirise zvinonetsa muZimbabwe vasaudza vatungamiri veZambia zvokuita munyika mavo. Sangano reBulawayo Progressive Resident Association rinokurudzira hurumende kuti imbomisa kuvakwa kwemuzinda mukuru wameya vekuta iri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.